Pamashu, Pamashu, Pamashu Re Kevarnana Haveto Pamashu Re Pamashu, Pamashu, Pamashu Re Kevarnana Haveto Pamashu Re Shukla Dhyane Bahu Sthiratai Shukla Dhyane Bahu Sthiratayine Antarana Vegane Vadhar Shure Antarana Vegane Vadhar Shure Kevadnana Haveto Pamashure Ema Kashayati Bhinnataine Ema Kashayati Bhinnataine Atmana Gunamarahi Shure Atmana Gunamarahi Shure Nana Dashanane Charitra Pamine Gnana Dashanane Charitra Pamine Shuddha Swarupa Prakata Vishure Shuddha Swarupa Prakata Vishure Kevadnana Haveto Pamashure